ifuse emhlangano we-MBC kasuspenda kana kungomisa basa kanzela we-ward 33 kubudiriro vanonzi vasidney chirombe zvaitika ndezvokuti pane nyaya yakabuda yokuti vanokomezera kuti vakazama kuita chingochani neumwe munhu saka isusu bato re-MBC hatibvumire zvachose maitiro akadaro saka se-MBC tavasaspenda takamirira kuti vagotongwa nyaya yavo
asi hamuoni here kuti munenge maakuonekuwo nevamwe sekunge makasika kumedza kutsenga muchada kuti munovamisa basa nyaya isati yapera kumatare
nyaya iri kumatare isu se-MBC tinoitawo yedu seprocedure yekudisciplina vanhu vedu kana vachinge vaoneka vasina mhosva vanongodzora pakare asi pari zvino taona vasina kukodzera kuti vabate chinzvimbo chakanzera wevanhu we-MBC nenyaya yauri kupomerwa iyoyo saka vachatongwa vooneka kuti vane mhosva kana kuti havana mhosva asi mutemo wedu webato unotisungira isu kuti titore matanho akadaro nokuti izvozvo hatizvibvumire zvachose
vari kunzi vakaparareni mhosva iyi
mhosva iyi ikunzi yakaitika kukaribha musi wa22 unova musi wesaturday saka nyaya yacho yakatoripotwa kuna meya wedu wabeni manyenyeni ndo vabva vatitaurira kuti ndo zvakaitika saka isuso musangano tatobva taona kuti kwete hazvikwanisi kuti munhu aite mukanzera wevanhu aine mhosva yakadaro nekuti imhosva yatisingabvumiri zvachose mumdc hatibvumire zvechingochani hatibvumire zvechihure hatibvumire zvakaipa zvinoitwa nevamwe vanhu
saka vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare riini ivo vachirombea
wane mazuva 14 days yatinokwanisa kuti vatraiwe netribunal yedu yepati
ko pari zvino vari muusungwa here kumapurisa kana kuti inyaya yakangomhangarwa kumapurisa havasati vatorerwa matanho nemapurisa
inyaya yakangomhangarwa kumapurisa havasi muusungwa pari zvino asi isusu kumdc watova muusungwa
saka iye havanonzi vaida kumanikidza kuita naizvo pabonde inhengo yebato renyu here kana kuti mumwewo munhu avakasangana naye ukaribhu
mushandi wekanzuro driver wameya ndiye vazvinonzi vakazama kumufopfekedza kuita zvepabonde
saka ivo mavasvitsa here chisungo ichi uye vachitambira sei
tsamba yavo vanyorerwa hapana zvizhinji zvavanokwanisa kuita nokuti ndo matonge aita batoka saka pari zvino nyaya yavo vanofanira kungomira kuti vagozvidefenda pamberi pedare redu re-MBC